Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 22, 2023. Makateerera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vakasvika patakanga tichiita miting ndobva vatanga kuda kushandisa mafoni kurekodha. Vanhu vakabva vamira vachiti hazvingagoni ndiva tinozai pana patiti nechikeri vachiramba kuti hatiri kubva pamiting ipapo ndiri vagari vomuno. Aiwazvo uyu musangano weTCCC wakazikanwa namapurisa, saka imoto ichinyi ii hatiwi pamusangano peizvanza zvinhu toda kuzva zvamunotaura.
Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change ropomera sangano rinoshanda rakazvimirira reForever Associates Zimbabwe kana kuti FAZ mhosva yekukanganisa musangano waro kubhikita. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change mudunhu remasvingo dziri kupomera sangano rinoti rinoshanda rakazvimirira reForever Associates of Zimbabwe kana kuti FAZ mhosva yekukanganisa kuitwa kwemusangano waro wekutsvaga vamiriri musarudzo dzegore rino wakaitirwa panzvimbo yezvitoro zvekwamukore kuward 8 kubhikita nezuro. Sangano reFAZ rinonzi nevamwe nderevasori uye rinotsigira pamwe nekushanda nebato rinotonga reZANU-PF. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvakaitika panguva iyo vamwe vagari vemumaruwa mudunhu remasvingo vari kupomera sangano rimwe chete iri mhosva yekufamba mumaraini vachitora mazita evanhu vose vava nemakore makumi masere kana kudarika vakanyoresa kuvhota vachivatyidzira kuti vavhotere bato rinotonga pasarudzo dziriko muna Nyamavhuvhu wegore rino. Nhengo dzeTCCC dzinoti vechidiki veFAZ vaitungamirirwa nevakuru vavo vakumbira iziki pamwe chete navaedzon kotora vakasvika pamusangano uyu vakabudisa mishina yavo yekurekodha zvaiitika vachiti vabva kuFAZ uye vanotenderwa kupinda misangano yose. Imwe nhengo yeTCCC yaiva pamusangano uyu vataurai mukore vati nhengo dzeFAZ dzakakumbirwa kuti dzibve pamusangano uyu asi dzakaramba dzikataka kuita mheremhere kusvika vazochinja pekuitira musangano uyu.
Chokwadi kuti FAZ yakavhiringidza musangano kana kuti vandingati an internal process yeTCCC yaiitirwa kuward 8 Bikita South pamukore business center musi wa21 May. Vanhu veFAZ vakauya paiitwa musangano weTCCC vachiti hatibvi pano toda kunzwa kuti muchataura zvechii nokuti isu tine masimba okuti hapana patinotadza kupinda.
Yekomiti iri kutungamirira kusarudzwa kwenhengo dzeCCC yaifambisa basa pachirongwa ichi vaJefferson Chitando vatenda kuti sangano reFAZ rakavhiringidza musangano wavo apo vaita chirongwa chekupeta kusarudzwa kwenhengo dzichamirira bata ravo munzvimbo dzemakanzuru pamwe chete neparamende.
Vakasvika patakanga tichiita miting ndobva vatanga kuda kushandisa mafoni kurekodha. Vanhu vakabva vamira vachiti hazvingagoni ndiva tinozai pana patiti nechikeri vachiramba kuti hatiri kubva pamiting ipapo ndiri vagari vomuno. Aiwazvo uyu musangano weTCCC wakazikanwa namapurisa, saka imoto ichinyi ii hatiwi pamusangano peizvanza zvinhu zvinhu toda kuzva zvamunotaura.
Mumwe wevakuru veFAZ ari kupomerwa mhosva iyi vagotora varamba kuti vakakanganisa musangano uyu vachiti vaingovopa zvitoro panova pakaitirwa musangano uyu.
Aiwa, atiri zvakadaro. Asi kuti tinenge titongoripo. Generally, it's a business center. Tisikaisi nzvimbo yekuti iward center or whatever. It's a business center. General business center. Saka tichaitongofambirawo zvedu pabusiness center. Though we are under fuzz, of course. Torina nguva yekuita izvozvo because hatitotenderi kuinda kuita zvinhu zvakadaro.
Vagari vemunzvimbo dzakaita sekwaGutu, Bikita, Zaka nechiredzi vari kusangano refuzz rakasarudza vashandi varo vatatu muwadhi yega yega avo vari kufamba mumaraini mavo vachitora mazita evanhu vose vakanyoresa kuvhota. Vamwe vakaita savatalent dish vekwabhasira kwaGutu vanoti izvi zviri kutyora kodzero dzevagari vekumaruwa avo vanofanira kusarudza vatungamiriri vaanoda pasina kumanikidzwa.
Vakomana nevasikana vefazi ava vari kufamba village by village vachizounganidza mavillage members vachivaudza kuti vota yenyu zvamakasununguka asi kuti musangano ukadyiwa tinosangana, SANU-P F ikadyiwa tinosangana. Zvinova izvo zvakonzeresa even commotion maraini vabereki vachanzwisisa kuti vodii.
Vanhu ava vari kutyidzira vechidiki pamwe chete nevabereki kuti vakavhotera mapato anopikisa vachasangana nemhirizhonga yakasimba inodarika yakamboitika mugore ra2008. Nekudaro vanofanira kuvhotera bato rinotonga. Vakafanira kubata chigaro chemutauriri weTCCC mumasvingo vadirekita ramba vasvoropodza izvo vachiti fazi haifaniri kuvavhiringidza zvirongwa zvavo pamwe nekutyidzira vagari kumaruwa.
TCCC hatikufanira nokupindura kuita fazi kumaintena purezi emusangano wedu wendidi valuation zvinhu zvakashata mwamwana mangu vate zvekupatorawo chikuru zvinhu zvo zvati handipindiri bayadze wazo kamingini kuzvinhu zvetrepozi hazi hatinei navo zvakaita vakatikarasira zvikurusa.
Hatina kukwanisa kuwana divi remutungamiriri wefazi munyika vaota tapfuma nei sezvo nharembozha yavo iri kunzi haichashandi. Sachigaro webato reZANU-P F mudunhu remasvingo vaRobson Mavhenyengwa vati havatauri pamusoro pezviitiko zvesangano refazi vachiti isangano rakazvimiririra. Sangano refazi ndiro rakatungamirira sarudzo dzemapuraimari dzekutsvaga vachamirira bato reZANU-P F musarudzo dzegore rino. Asi vakawanda mubato iri vanonzi havasi kufara nemabatirwo akaitwa basa nesangano vachipomerwa mhosva yekudzika vanhu muzvinzvimbo vachisiya vakasarudzwa nevanhu. Izvi zvinonzi nevamwe vanoongorora nezvematongerwo enyika zvinogona kuita kuti bato riri kutonga risavhoterwe zvine mutsvimdo mune dzimwe nzvimbo. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo. Dini Godfrey Mtimba.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasimuka nhasi vakananga kuEgypt uko vanonzi vakokwa nemumwe wavo mutungamiri wenyika iyi vaAbdel Fattah el-Sisi. Bepanhau reHerald rinoti rwendo rwavaMnangagwa kuEgypt riri kusanganawo nemusangano wakakosha weAfrican Development Bank kana kuti AFDB Summit uchaitirwa kunzvimbo yekutandarira yeSharm el-Sheikh kwakare kuEgypt uko vanonzi vaMnangagwa vachaita musangano nevamiriri venyika pamwe nemasangano vakakweretwa neZimbabwe seurongwa hwenyika hwekuedza kupedza kubhadhara zvikwereto zvayo. Musangano webhengi guru remuAfrica uyu unonzi watanga nhasi uye uri kupera nemusi wechishanu svondo rino. Svondo rapera, hurumende yakaita mumwe musangano uri pamusoro pezvikwereto zveZimbabwe uyu wakapindwa nemutungamiri weAFDB Dr. Akwin Adesina pamwe nevaimbo vemutungamiri weMozambique vaJoakim Chisano ava vari kutungamira muhurukuro dzekuti Zimbabwe igadzirise zvikwereto zvayo. Sangano reUNICEF richishanda nemapazi ehurumende anoti revashandi nemagariro akanaka evanhu pamwe neremukati menyika kuburikidza nehofisi yamabharani mukuru wehurumende kana kuti Registrar General's Office vari kufamba mumisha yekumaruwa vachibatsira kusimudzira kuti vanhu kunyanya vechidiki vari kunzvimbo dziri kure vava nemagwaro ekuberekwa kana kuti mabirth certificate. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Zvinogona kushamisa kuti kune vanhu vanozvarwa vokura kusvika pakuita vana nevazukuru vasina kuwana magwaro ekuzvarwa kana anoratidza kuti ndovanani, asi izvo zvinowanikwa kunyanya kumaruwa akawanda emunyika kusanganisira kuCholocho mudunhu reMatabeleland North. Mbuya Margaret Marandure Nyati, avane makore makumi manomwe nemana ekuberekwa, vanogara kumvundlana kana kuti Ward 13 pedyo necholocha center, uye vanoshanda sadamba nevana kana kuti child care worker, vachishanda pasi pebazi rekugara zvakanaka kwevanhu. Rimwe rebasa ravo nderekubatsira kuti vana vasina magwaro ekuzvarwa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana, kusanganisira kupesana kwevabereki muwanano, vawane magwaro aya.
Vana vanenge vadhampiwa vabva kusouthi nekudhaura apu, vana vanodhampiwa muno vanenge vachiitwa habazi wangu ndo vanotobatsira. Pane nherera nenge akasigwa kompliti asina vabereki, tobetsera vose vana vanotambura.
Amai Smangele Ndebele, avo vane makore makumi mashanu ekuberekwa, vanogara mumusha weFusini muchorocho, uye vanoshandawo sachild care worker. Vanofamba vachikurudzira veruzhinji kuti vatorese vana kunyanya magwaro ekuzvarwa. Dzimwe nguva vanotoita zvekusvika pamisha yavanoziva inenge ine vana vasina magwaro aya, uye vanoti kune vamwe vabereki vanoratidza kusada. Amai Ndebele vanoti mukita basa ravo dambudziko guru ravanosangana naro nderekuti vanofamba mitunhu yakareba vasina zvifambiso. Mbuya Marandure vanotsinhira.
Tinoda transport. Tikapiwa mabhasikoro okufamba padhuze nemota dzokuinda kure. Transport ndiyatochema nayo. Netraining yokuti vatira vanenge vachipinda vazive kuti basa rakanangana nei.
VaNicholas Maposa ndemumwe mugari wekumuchina kana kuti Ward 10, uko kunogara vanhu verudzi rwechisan chinove chinhano makiromita makumi maviri kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kwecholocho center. Vanofara kuti vana nevamwe vanhu vemunzvimbo iyi vari kuwaniswawo magwaro ekuzvarwa. Taedza kubata vaHenry Machiri, mukuru webazi raregistrar general, asi nhare mbozha yavo yange isingabatike. Hatinawo kukwanisa kubata vekumahofisi eUNICEF munyika kuti tinzwe kuti chirongwa ichi chiri kufamba zvakadii. Asi mafigiro akabva kumahofisi ebazi remagariro evanhu akanaka ari muchorocho anoratidza kuti pane vana vari pasi pemakore 16 vanopfuura zviuru 3,500 nemakumi mana 3,542 vakawana magwaro ekuberekwa kana kuti birth certificate kekutanga, uye vanhu 600 vapfuura makore 16 vakawana magwaro kekutanga. Nzvimbo yecholocho nedzimwe mumatunhu ematebeland nemidlands dzine vanhu vane chitsama vasina magwaro nekudawo kwenhoroondo yegukura hundi. UNICEF iri kubatsira hurumende nechirongwa ichi nerubatsiro rwakabva kuhurumende yeSweden rwemari inosvika madhora ma5,000,000 emari yekuAmerica iyo iri kushandiswa mukutsigira mabasa emadamba nevana kana kuti child care workers nezvimwewo zvakasiyana-siyana. Chirongwa ichi chiri kuitwawo kuBikita, Chimanimani neChipinge mukubatsira vakarasikirwa nemagwaro avo panguva yemafashamu yecyclone Idai. Ndakamirira Studio 7 paCholocho Center, ndini Kudzanai Musengi.
Kunyangwe hazvo mapato ari kurwisana muSudan akanyorerana chibvumirano chekumbomisa kurwisana nemusi wemugovera kuSaudi Arabia kuitira kuti masangano anopa rubatsiro, zvikuru rubatsiro rwechikafu, akwanise kufamba munyika iyi achigovera rubatsiro. Hondo inonzi ichiri kuenderera mberi. Nhumwa dzinobva kumapoka maviri ari kurwisana anoti emauto enyika nechikwata cheRapid Support Forces dzakabvumirana pamusangano wakaitwa muSaudi Arabia svondo rapera kuti vambomisa hondo kwevhiki, asi chibvumirano ichi chatadza kuremekedzwa. Saudi Arabia yakabatana neAmerica mukuedza kuyananisa mapato maviri aya. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology kuPretoria muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza.
Hondo iri mukati menyika yeSudan iri pakati pemauto enyika iyi nemamwe mauto ari kudaidzwa nezita rekuti Rapid Support Forces yanzi imbomira kwechinguvana ichiitirwa kuti vanhu vagone kuunzirwa chikafu uye zvimwe zvakakanganisikwa zvakaita sezveutano uye nemvura nezvimwe zvakadaro mumadhorobha zvigone kudzoserwa mukupuhwa vanhu.
Mungati hondo iyi iri kubata sei vagari veimomo muSudan?
Hondo iyi ihondo yakanganisa ugaro hwevanhu nenzira dzakawanda, kusanganisira kubvisa vanhu pavanga vagere zvingadaro vachienda kune dzimwe nzvimbo dzeSudan kusina hondo kana kuti vachitobuda munyika yeSudan zvikunzi kunyika yeEgypt ndoo kwanyanya kuenda vanhu vakawanda vari kupotera vachitiza hondo iri muSudan zviri kunzo pafiwa kusvika pazvara nhasi nevanhu vanodarika mazana manomwe uye kwakakuvara vanhu vanodarika zviuru zvishanu kurava kuti hondo ihondo yakanganisa zvakawanda mukati memagariro evanhu vamwewo vakabvunzwa pamusoro penyaya yehondo iyi zvizvarwa zvemusudan zviri kuti zvaneta nehondo iyi nokuda kwekuti ugaro hwemhuri huri kukanganisika vari kutiwo upenyu semaziro avaihuita hondo isati yatanga hwakakanganisika kungava kuti vanhu vari kuenda kumabasa kungava kuti vanhu vari kuita izvo zvaiva pararamo zvinhu zvisaitiki nokuda kwehondo yaitika saka zvatiri kuona ndizvozvo zvekuti hondo yakanganisa zvakawanda mukati menyika yeSudan yakanganisa ugaro hwevanhu
nyika dzakadai seZimbabwe dzingadzidzei pahondo iyi yatiri kuona iri kuitika muSudan
nyika dzakaita seZimbabwe nedzimwewo nyika dzine runyararo pari zvino dzinoda kuti dzidzidze kuti hondo hachisi chinhu chakanaka vanhu vanoda kuti vagarisane murunyararo vagarisane nenzira inoita kuti runyararo rwuripo rusakanganisike muZimbabwe tiri kuona takatarisana nesarudzo dziri kuuya idzi chimwe chiitiko chinogona kuti vanhu vasawirirane chiitiko chinogona kuti pagone kumuka kuwirirana naizvozvo chandingade kukurudzira muZimbabwe mapato ose zvavo kusanganisa nehurumende yeZimbabwe ndechekuti ngapaitwe zvinhu zvinoite kuti runyararo rwuripo rwukanganisike
vanoongorora zvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa vari parunare kwakare kuSouth Africa naMarvelous Muhlanganya weiwe Studio 7 tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanochengetedza mhuka muKenya veSave the Elephants, sangano rekuBritain rinobatsira kuchengetedzwa kwenzou muKenya, vari kushandisa nyuchi kudzinga nzou kuti dzisaparadze zvirimwa zvevarimi munyika iyi. Mikoko yenyuchi idzi inobatsirawo zvakare kuwanisa varimi ava mari kubva muhuchi nenamo. VaTim Scott vanomirira South Carolina mudare reSenate muAmerica vari vebato rinopikisa reRepublican Party uye varivo senata wechitema webato iri vega vazivisa nhasi kuti vari kuda kukwikwidza musarudzo yekutsvaga achamirira bato iri musarudzo dzemutungamiri wenyika dzichaitwa gore rinouya. Vanhu makumi maviri nevatanhatu kana kuti 26 vanonzi vafa nechirwere chekorera munyika kubva zvachatanga muna kukadzi gore rino kusvika pari zvino uye huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere chemanyoka ichi hunonzi huri kukwira zuva nezuva apo chirwere ichi chichinzi chave kupararira kumaruva. Izvi zvinoteverawo kufa kwevanhu vatatu svondo rapera kwachirau mudunhu diki rezvimba kumashanaland west. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Bazi rezveutano rakazivisa kuti svondo rakapera chete vanhu vanosvika mazana matatu nemakumi maviri vanofungidzirwa kuti vakabatwa nechirwere chekorera. Huwandu hunodarika mamwe mavhiki ose kubva zvatanga chirwere ichi kubva musi wa12 kukadzi gore rino. Vanhu makumi matanhatu nevasere kana kuti 68 vakabatwa nechirwere ichi nemusi wechishanu svondo rapera woga. Mutauri webazi rezo utano wa Donald Mujiri. Wala njimunyange wawandu wakakwira sondra pera asisati zashika paka itisisa. Vamu jiri wano chivawe kuzizi saba garivose kusangani sila newe kumaruwa nesunyo dikanu waku ziviri la chilwele ichi.
Mungu wetu we ministry cinema provincial medical directors, cinema assistant medical officers, cinema health promotion officers vari on the ground kuzizisa vandu kuchilwele ichi chino nchini.
Amai maudi kanda washika vekwazvimba vanoti vari kupiwa chenjedzo yekuti vasamhoresane zvekubatana maoko kusaitira tsvina pese pese uye kuti vawanze utsanana pamvura yekunwa nezvekudya.
Lasi musa itse china pese pese iniwanda ibita smart
chirwere chekorera chinonzi chave kuwanikwa kumaruwa uko chinonzi chakauraya vanhu vatatu kwachirawo sondera pera vamwe vanomwe vachinzi vari kurapwa vari panzvimbo yakachengetedzeka pachirawo hoo. Vagari vekwachirawo vanoti vanofunga kuti chirwere ichi chakaunzwa nevatendi vechechi yejohani masowe avo vavanoti havabvumirwe nechitendero chavo kuendesa varwere kunorapwa kuchipatara sekutaura kwaamai Sinodhi yaChirawu. Asi mukuru wechechi yeJohani Masowe uko kwakasira munhu wekutanga nechirwere chekorera mudunhu rekwaChirawu vaJustin Sitole vanoti kuenda kunorapwa kuchipatara isarudzo inoitwa nemutendi pasina kumanikidzwa. Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vanoti muHarare zvinhu zvakagadzikana sezvo vanhu vari kuita vashoma munzvimbo dziri kurapwa varwere vekorera dzakaita seBeatrice Road Infection Hospitals iyo inonyanyozivikanwa nerekuti paNazareth.
Seems like the situation is stabilized, meaning the, okay, we do have markets and we are one or two, but not as for example, Munazareth Hospital, there are only 5 patients admitted.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevarwere reworking group on health vaitai Rusike vanoti chirwere chekorera chave kupararira kumaruwa nekuda kwekufambidzana kwevanhu vachibhakachirana uyewo vanhu vave kungotengesera pese pese nekuda kwenyaya yeupfumi husina kumira zvakanaka. Varusike vanoti zvibhorani zvinogara zvakafa izvo zvinomanikidza kuti vagari vatsvake mvura munzvimbo dzisina kuchena.
Toyawo zvekare dzimwe nguva zvibhorani zvinofa kana kupera mvura. Vanhu vozenge zvakare vaakunochera mvura kumifuku, dzimwe nguva chinochera mvura isina kunyatsochena, isina kunyatsochengetedzwa kumatsime aya asina kuchengetedzwa zvakanaka. Izvo zvinogona zvekare kuvaisawo panjodzi. Saka zvoreva izvo kuti mabasa edzidziso kunyanya takatarisana nyaya yehutsanana zvinenge zvakakoshawo zvekare kuti anga achisumudzirwa nekumaruva kwese nekuda kwekuti korera haisi kuwanika mudhorobha chete, iye zvinezvi yapararira nekumamisha.
Panyaya yemakereke asingabvumire nhengo dzavo kuenda kuchipatara, varusike vanoti hurumende inofanirwa kutaurana nevakuru vemakereke aya kuti vaone kukosha kwekurapwa kana varwara uye kugara pakachena.
Tinoona kuti dzimwe nguva tine vamwe vaya vanopinda makereke aya asingabvumidze kuti vange vachienda kumakirinika kunorapwa. Zvinenge zvakakosha kuti hurumende inge ichiita hurukuro nemisangano nevakuru vemakereke ivavo ichiedza kuvakurudzira kukosha kwekuti kana vachinge vasangana nedambudziko ringave remudumbu vange vachiendawo kupi kumakirinika vachinorapwa. Uye pavanoitira magungano avo emakereke paya pange pachigadziriswawo nyaya dzezvimbuzi, nyaya dzekugeza maoko nenyaya dzemvura.
zvino vanhu vanosvika chiuru chimwe chete nezana nemakumi masere nevasere kana kuti 1188 vari kurapwa munzvimbo dzakawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Nyanzvi dzeutano dziri kukurudzira mhuri kuti dzikurumidze kuendesa vadikani vadzo, zvikuru vana vari pasi pemakore mashanu, kuzvipatara kana zvaonekwa kuti vari kupisa muviri zvakapfuurikidza. Nyanzvi idzi dzinoti kupisa kwomuviri uku kunogona kuzokonzera kugwina-gwina nekuita sekunge munhu avhiringika pfungwa, izvo zvinozokonzeresa kurasikirwa kweupenyu. Kudonha kana kugwina kwemunhu uku kunokonzerwa nechirwere chepfari kana kuti epilepsy. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi yezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vaudza Studio 7 kuti kana muviri ukapisisa zvakanyanya, uropi hwemunhu hunoguma hwave kuroverana mudehenya remusoro.
Kana mwana ukaona akugwina temperature yachikwira zvotadza kuti urwere hwacho hwatidzike hwatinyanye, tinokurudzira kuti mumhanye nemwana kuchipatara nekukurumbidza, nokuti mafibrilar convulsions akanonokerwa kuitika. Brain dzemwana dzinotirovera mumusoro imomo, zvinoita kuti atinoti pressure yemumusoro ikwire zvakare. Kana pressure yemumusoro yakwira zvichatanga kukonzera kuti mwana iyeye aite maproblems. Anokwanisa kuguma aita kana maproblems akaita sana cerebral palsy, anokwanisa kuguma aita cabbage, inoda kuti brain dzakanganisika nekuti manonoka kuendesa mwana kuchipatara. Temperature ichikwira, brain dzichikuvara.
Dr. Chiripanyanga vaendera mberi vachiti vabereki ngavasavhunduka kana vaona mwana achigwina-gwina, asi kuti vamhanye naye kuchipatara.
Tinoona zvakare kuti mukanyanya kunonokesa zvakare kuendesa mwana kuchipatara akatadza kurapwa nenguva, mwana anokwanisa kuguma ashayika nekuda kwemafibrilar convulsions kana nekugwina-gwina kwanenge achiita ikoko. Saka mukaona mwana unyanya kugwina-gwina aine flu kana chikosoro kana achichaya kana mudumbu, temperature yakakwira, timhanyai naye kuchipatara nokuti zvinenge zvichitadza kuti urwere hwake hwatidzikei zvakanyanya. Saka musavhunduke, musati mamhepo, musamhanyi naye kunganga kana kumaprofita. Mhanyai nemwana kuchipatara mukaona mwana anga agwina-gwina. Zvinobatsira kuti akwanise kuwana rubatsiro nekurumbidza, apore nekurumbidza.
Bishop Cuthbert Nyaruvenda vanotungamirira sangano reZimbabwe National Practitioners Association vanoti vanosangana nevarapwa vane dambudziko iri vakawanda, uye vanokurudzira nhengo dzesangano ravo kuti dziendese varwere ava kuzvipatara kana vapedza kuvashandira.
Chirwere ichi chinonzi zerasi tinochiziva, vamwe vanochitaura nepakawanda, chakafanana neanonzi mafits kuti munhu anongogwina-gwina. Vamwe vanototi tsviyo, tinotochirapa zvakanyanyisa bhikozi ukapisa stereki miri unogona kuita machansisi ekugwina. Icho chinorapika asi chiri dangerous nekuti chinoda nyanzvi dzinonyatsoziva mushonga. Saka ng'anga nemaprofita tovakurudzira kuti vakaita zvavanenge vaita unga vaendese munhu kuchipatara, kuti vazhinji vanoshaya nacho.
Asi mazvikokota munyaya dzezveutano nemishonga yechivanhu Dr. William Nyarota vanoti hongu matenda ose ane tsanangudzo pakurapwa nenzira dzechirungu, asi kune mamhepo anovhiringidza utano hwevarapwa ivava.
Zvinoitika kuti kana munhu asina nhoroondo kana history yemaseizures, hongu anokangoita maseizures kana tipfari dzogona kutoita wese kana even kana kufa. Aita pfari idzodzo, asi kazhinji-zhinji zvinowanzoitika izvi kana aine chivanhu chinenge chaitika. Chiriko chivanhu chokuti munhu anogona kukanganiswa nemweya yakaipa, asi zvogova nebiological interpretation.
Chiremba vari nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vachimirira chinoi mudare reparamende Dr. Peter Mataruse vapawo pfungwa dzavo maringe nezvedenda iri.
Ndokugwina-gwina, saka vanenge vamuona achigwina kana atofa hazvioneki papostmortem. Ungangoonekwa kuti vakafa neasphyxiation yekuti vaishota oxygen, malungs acho nemagams nechizvire zviri bluu zviri deoxygenated. But kuti uti akafa nemaseizures afa very difficult to detect. Vana vazhinji inowanzokonzerwa netemperature.
Ongororo yakaitwa nesangano reEpilepsy Support Foundation of Zimbabwe mugore ra2014 yakaburitsa kuti vanhu vanodarika zviuru mazana mashanu 500,000 vanorarama nedenda reepilepsy munyika. Gore negore nyika dzinopembera zuva reInternational Epilepsy Day musi wa2 kukadzi, uye sangano reWorld Health Organization rinotiwo vanhu mamiriyoni makumi mashanu 50 million vanorarama nedenda iri pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidzi.
Atereri musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk nasi na 8 PM Manheru, apo tiri kutarisa nezvemamiriro eupfumi hwenyika pamwe nekukwira kwemutengo yezvinhu. Pangove yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakazivisa kuti hurumende yavo ichatora matanho vose anokodzera ekudzivirira mutengi. Sezvo nguva yedu yapera, regaiti tarise musoro yenhau zvakare. Bato rinopikisa reCCC ropomera sangano rinoshanda rakazvimirira reForever Associates Zimbabwe kana kuti FAZI mhosva yekukanganisa musangano waro kuBikita neZuro. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanosimuka munyika vakananga kuEgypt, uko vachanopinda musangano weAfrican Development Bank. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekaya nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Gibbs Dube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamgela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 22 kuNkwenkwezi 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umiswa umhlangano webandla leCitizens Coalition for Change okukhethwa khona abazamela ibandla leli kukhetho oluzayo.
Ebhenki rate yabo iba phansi kithi ngxe nge-70%. Nxa singasiqathanisa i-US dollar lebhondi lakithi lapha, xa unganika i-$1 i-US dollar kunika i-18,000.
Abathengisa imali bathi kabayisibo ababhidliza umnotho weZimbabwe.
Ngakade beqale bakhuluma lathi first enqikade sisaba le mnyimbono, kuzaba nzima ukuthi kwakhona umuntu ebhadale i-30 days. Kuyabe kunzima ngoba bungakwazi ukuthi kwakhona wena imoto yakho izahlala yini ikhona.
Bazonde okumangalisayo abantu obulawayo ngemizamo yokukhuphula inhlawulo yokupaka izimoto enzikini edolobho leli. Sokulabantu abaningi emaphandleni eZimbabwe abasebenzisa amafutha okuzihluba ijwabu ebusweni. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Amalunga ebandla leCitizens Coalition for Change athi abakunhlanganiso yeForever Associates of Zimbabwe baphazamise umhlangano wabo eBikita izolo, lapha kade bedinga abazabamela kukhetho lomakansila lamalunga edale lephalamende kukhetho oluzayo. Bathi amalunga eFazi akubikwa kuthiwa adlelana lebandla elibusayo, bafike ku-Ward 8 baphazamisa obukhethwa khona amalunga e-CCC phansi kohlelo lwe-consensus candidate selection. Abakuhlanganiso yeFazi umnumzana Kumbira Iziki lomnumzana Edson Kotora kuthiwa bebekhokhela abatsha abaphakazamise umhlangano lo. Kodwa uGotora utshele iStudio 7 ukuthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba baphazamise umhlangano lo. Loba kunjalo, abakubandla lesisisi bathi luqhubekela phambili uhlelo lwabo lokudinga abazancintisa kukhetho oluzayo. Sixoxe ngodaba lolu lonkosikazi Elenjiri Yedenga obona ngezokhetho kubandla lesisisi.
Uhlelo lethu olokudinga abangasimela ePhalamende leCouncilini luhamba kuhle kakhulu. Esesikwenzile njengebandla ukuthi sibe lama citizen caucuses kuma province ayi-8 elizweni ngaphandle kweBulawayo leHarare. Kuma provinces lawa sisenelisile ukuthi izakhamizi kumbe ama citizens basinike abantu abangathi abangaba bathathu abangakwanisa ukusimela eparlamente kule councilini njalo kuvikile ephelileyo like ugoqeka ugoqela njalo lanamuhla silama ward assemblies lapha inkokheli ezebandla zingena kuma ward ziqoqisana labantu ngalokho okumele bakukhangelele kukhetho eluzayo njalo sibonisana lokuthi uhlelo lokudinga abameli olwama candidates lumi njani lapha okulezikhenqe kumbe lapha okungabe uphambanisekile kulungisiswa njalo kuma ward assemblies zona lawa so far ahambe kuhle sibili njalo sesikhangelele uhlelo lokuthi siqalise ama citizen caucuses ethu kuebulawayo le Harare ukuze sithole laba abangasimela eparlamente lesekansileni
ye kodwa kulabanye phela bathi uhlelo lwenu lolu lungani kwabantu bona abakade bencintisa yibo abalakhothi babuyele futhi ngoba khanya zani ibabukela bakhuluma ukuthi kumele abantu behlangane ngaphi kumbe ngaphi ayisikho khona kuleni
obekusenzakala yikuthi indawo zokuhlanganela khona besiphiwa amavenu ngama-ward coordinators kumbe ngama-constituency coordinators bona abantu abangama-technical persons nxa kulezikhalazo ezithize abantu bebexoxisana labe-organizing department yibo abazabe bebonisane ukuthi ivenu ingatshintshwa kanjani ukuze isuthise umuntu wonke kodwa into ade siqonqosela kakhulu ukuthi lapho kuhlanganelwa khona kumele kube yindawo ephakathi laphakathi ekwanisa ukufinyelele ngabantu abonke zingathi kuwadi kumbe kuconstituency.
Lo ngunkosazana Ellen Shiri Yedenga ubona ngezokhetho kubandla le-CCC besixoxa laye eseHarare. Sixoxe njalo ngodaba lolu lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Uyabona bona abantu abatoba ngo-provincial o-deputy babo. They are still the same people who are selecting people khonapha. So mbona ngathi umehluko kawukho. I-concept inhle, ibizo layo lihle. Kodwa indlela eyenziwa ngayo, it's still manipulated.
Njani, akujule khonapho baba Ncube.
Angithi into enzakalayo umuntu obuyezo announce umhlangano nxa kuyi candidate yayingu MP yadliwayo yiyo obuyezo announce umhlangano announce ama date etshela abantu ukuthi khona sizaba lo mhlangano elangelinje okwenza lokhu nalokhu lalo. For example, mina ngingumuntu owenkayi enkayi South ungachecka umuntu ebusi ombuzayo uza kutshela nge-candidate yabo eyadliwayo ku-previous election ukuthi wenza lokhu baza kutshela ngobaba uLokhuzeni uSibanda onguye ongu-chairperson. So-ke kuyatshengisa ukuthi umehluko awukabi khona omkhulu kodwa into le abayiphetheyo yinto enhle kodwa ithiwa ngendlela engayisi.
Kumele ingakwamiswa njani?
Uyabona into okwakumele yenzakale bekufuna khona phana uhlupho kuba lokulwa. Uyabona after ukhetho luka-2018 ngabe kwahle kwaqala i-process grassroots level eyokuthi khona kuma-cells ward structures khona phana ukuthi abantu baqalise ukukhuluma ngokuthi bazakhetha njani ama-candidates. But kwasala bona abantu belamandla amakhulu awokuthi yena lona umuntu okade engu-provincial chair kumbe umuntu ongubani banoku-structure sona siyani. Yibo abantu who decide who is going where even ku-next election. Abantu bona bona bayazikhetha bazifake ende kabakhishwe. I can guess ukuthi sizathola kubuyela bona abantu ababevele bekhona khonapha. Okutshengisa ukuthi the whole thing was manipulated.
UMnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukunhlanganiso ye-Freedom Alliance. Sixoxela ese-Johannesburg kwele South Africa. Umongameli Emmerson Mnangagwa ulubhekise kwele-Egypt lapho azangena khona umhlangano omkhulu oquqwele ibhanga le-African Development Bank. Iphephandaba le-Herald libika ukuba uMnangagwa kuzakhulumisana labangakahlawulwa izikwelete ngele-Zimbabwe emhlanganweni lo. ukhangelele njalo ukuba uza kwenza imihlangano embalwa leziphathamandla zawale Egypt. Ukugugudeka komnotho eZimbabwe lokukhuphuka kwentengo yempahla etshiyeneyo elizweni lonke jikelele sokusenza abatshintsha imali okungekho emthethweni labo bekhuphule intengo abathengisa ngayo imali yakwamanye amazwe beqhathanisa leyaseZimbabwe yama-RTGS. Lokhu sokusenza abantu bephile nzima ngoba kabasenelisi ukuthenga ukudla kumbe ukubhadala ezibhedlela okufunakala khona idola leMelika. Kubika uEzra Jesus Banda.
Iningi lithi umnotho weZimbabwe usufike kwisibanga esesabekayo njengoba sebesehluleka ukuthenga ukudla ngemali yaseZimbabwe esiphose yaba ngumquba. Kunje amavinkili wonke afuna idola leMelika. Unkosazana Siphiwe Ncube usiphathelene otshintsha imali emkambo omnyama koBulawayo uthi ayisibo abenza imali yeZimbabwe ife kangaka emabhanga.
Sengingavuma sengingangavumi. Ngingazi njalo ukuthi ekuweni kwakhona ukuthi bone sayidindawo bathi sibawise njani. Kube singathi lona lenza into ezistraight thina senze okurongwa ngazi ukuthi ngakubiza ngokuthini. Ngoba ngiyathola ukuthi e-bank rate yabo iba phansi kithi ngxenye nge-70%. Nxa singasiqathanisa i-US dollar le bond lakithi lapha. Nxa unganika i-$1 i-US dollar. Kunika i-18,000.
Osiphatheleni abaningi imali abatshintsha ngayo kubikwa ukuthi bayithatha kunkokheli zelizwe ezibasebenzisa ukudinga imali yeMelika. Unkosazana Thembalethu Dube ngusiphatheleni.
Kunzima malume la. Lathi kulezi nsuku asiyiboni yawo masivisi. Abantu abasafuna ukutshintsha imali ngama-rates. Bathi ama-rates sekuqansa kakhulu. Wonke umuntu usele RTGS eningi so sokunganise sebepleja.
Lothi imali iningi la.
Asi lamakhiwa.
Amakhiwa lawo atambi.
Akakambeki ngakambeki yanyalamba ke.
Lezi bhedlela sezibhalisa ngemali yezangaphandle asafuni ama-RTGS. Ugogo Phethi Makhokho uyagula. Bamxothile kudokotela ngoba engena dola leMelika.
Kunzima mntanami okwemali sikubunzima ukuthi ngathi imali ngiyayithathanga. Imali kangilayo. Umuntu nje ngiyahlupheka nje kwanjela abazukulu. Kuyabe kufuneka khonapha la mabhuku ezikolo kangikwanisi. Ngapha ngiyagula ezibhedlela iyahamba bathi bafuna amaphilisi kufuneka iyusi. I-X-ray ngiyethatha khona le drubhini lokuphila mphila nzima ngidla nzima ngapha ngiyagula kangikwanisi. Bathe bafuna iyusi ufuze ngiyethathile ukuze ngiyethatha le echo. Bathi i-echo hambe ithathe etown. I-X-ray konke hambe ithathe etown. Iskani hambe ithathe etown.
Uyagula.
Ngiyagula nomkhuhlane wenhliziyo.
Osomabhizimisi uMnumzana Nkosilati Masilankata uthi sokumele amise umsebenzi ezinye izisebenzi zakhe ngoba imali yeZimbabwe kayisela mandla ukuthenga ngitsho loluthi lomentshisi.
Ngile business lapha eshop engiranaithengisimpahla. So ngokwenzakalakade silapha ekhaya eZimbabwe lapha bafuna ukuthengisa impahla ngamabhondi. So amabhondi asilimaza ngoba thina lokhu esabesukuwoda sukoda nge-forex ngama-US. So ukuthi ngitshintshe i-bond to-US ukundilimaza imali yakhona isakwana isayivumi. Ngilezi sebenzi zabantu abayi-10 ezisebenza kimi ngokuwa kwemali. Sembona ukukhatha izisebenzi esisebenzisayo labantu abayibili futhi ngikhona ukusebenza lapho.
Umnumzana Atabel Maplanka ingcwethu ehlaziya zomnotho ukuchaza ngokufa kwemali yeZimbabwe.
Kusenzwa lokhu kusenzwa ukuthi emhlabeni kulezimpi kuphinde kube lezinto ezenzakala emazweni eziyiwe esisebenzelana lawo. Ayiwo acina sisenza ukuthi izimali zingami kahle. Phinde futhi phezu kwalokhu yebo kuliqiniso ukuthi uhulumende weZimbabwe abasomagabazi kwezimali. Abagwanisi shemu. Sesifika sesikhuluma ngezindaba zokuthi izimali zihlelwa njani. Hayi lokhu abagwanisi.
Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa ehlala ethembisa uJesusa kabanzi osomabhizimisi abakhuphula intengo yokudla mahlana lokwala ukuthatha imali eZimbabwe. Akulo kutshintshayo impahla lokudla kuthengwa ngedola leMelika. Kumbe lesilinganiso sedola leMelika usetshenziswa umkambo omnyama. Uhulumende usevumele abantu ukuthi bathenge impupho amafutha okupheka lokunye kwamanye amazwe okungeniswa elizweni kungahlawulelwa umthetho we-customs duty. Kambe kuzanceda lokhu na? Abadala bathi sicela isivuthiwe. Imina Studio 7, igama lami ngeza Jesus Band.
Ikansili yakoBulawayo esebenzelana lenkampani ye-TTI Parking Solutions bakhangelwe ukusungula uhlelo lokupaka izimota enzikini yedolobho lapho abanikazi bezimota abalakho ukukhokha imali elingaphose ikhulu lamadola US $90 ngenyanga. Lokhu sokuchaphule abanye abalezimoto abathi kabasuze benelise ukuhlawula imali eningi kangaka yokupaka izimoto. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Kukhangelelwe ukuba kuza kuba lenhlelo ezigoqela amakhadi abalisa ele-platinum, ele-gold, le-silver, awukupha imota kusukela ngoNhlangula. Kusigaba se-platinum umtshayeli wemota uzakhokha amadola phose alikhulu ngenyanga, okuzakwenza ukuba abhake santando edolobheni leli. Phansi kwesigaba se-gold umtshayeli uzahlawula amachumi amahlanu amadola emelika, i-US $50, ukupaka santando okwamaviki amabili, kuthi njalo ukupaka iviki yonke phansi kwekhadi le-silver kubiza amachumi amathathu amadola emelika, i-US $30. Okwamanje abatshayeli bezimota bahlawuliswa idola lemelika ukupaka izimota okwehola elilodwa. Abantu bayakusola lokhu. Umnumzana Meluleki Moyo, umtshayeli omchova othwala uZulu enzikini yedolobho, uthi kabalamali yokungena kuhlelo lolu.
Ngakade beqale bakhuluma lathi first enqikade sisaba leminye imibono, kodwa-ke hhayi nje babona sebekuspecifakile sesizathatha nje akhona lokhu, kodwa kuzaba nzima ngoba ukuthi kwakhona umuntu abhadalele i-30 days kuyabe kunzima ngoba bungakwazi ukuthi kwakhona wena imoto yakho izahlala yini ikhona ngesituation esilayo. Kade simoto ziyafa kakhulu la, le fuel iyadula, so ukuthi ubhadalele i-30 days kuba nzima.
Umnumzana Thapiwa Nyoni ulombono ofanayo.
Leyo vele akuyenzi, into zangkona ziyadura. Ungathi $90 per month mina yabe ngihola malini nxa kuzakuthi i-parking ifuna $90 per month mina yabe ngihola malini. Akula phela umuntu ohola more than $300 or whatever. So vele hhayi, lokhu asisoze sikuvume lokho.
Lokhu kusekelwa njalo ngumnumzana Justin Nkomo.
Imota singani siyi-punishment kubalandi. Ayisachazi uba le mota ungene etawuni le mota siyi-stress susiba le-BP kuba le mota ngobulawayo. Whereas izinara ungazibhatalela umthelo wakho $30 uyinje uyaqhubekeka impilo yankona i-easy, uyazihambela we-evo yakona, uzibhakelapho yakona around the country yakho, uyahamba uyapho yakona ngela problem than ukuthi ngibhatale ukuma ngayenzi into ongela any business engiyenza nge $90 too much.
Umqondisi we-National Consumer Rights Association umnumzana Efincube uthi imali izahlawulwa kodwa ayihambelani lesimo semigwaqo.
Into esikhangelelwe ngabantu khathesi ayisikho nje kuphela ukuthi kube lula ukubhadala, yokuthi lokho kwathenjiswayo ukuthi kuza kwenziwa ngomva kwe-parking le, imigwaqo emihle, imigwaqo okuhambeka kuyo, imigwaqo eyenza ubulawayo wabukeke iba khona. Yikho sekudingeka manje. Yebo, kambe siyakuzwa lokhuyana ukuthi imali iphume ngalindlela, uyabhadala ngenyanga ubhadale ngemva kwenyanga ezingaka, mba amaviki amangaka, kumbe insuku ezingaka, konke lokho siyakuzwa, kodwa sekudingeka ukuthi imali ibonakale ukusebenza kwayo, iguqule impilo zabantu njengalokhu kwathenjiswa.
Isikhulumi sekhansili yakoBulawayo uNkosikazi Nesisampofu uthi kuqakathekile ukuba abantu bananzelele ukuba idolobho leli lidinga imali yokulungisa imigwaqo lokunye.
Lapho ukuthi khona abantu bengaphaka, baphaka izimoto zabo endaweni ekhangelekayo, khona sizathi singaqeda bese siyenza okunye, ngoba imali yedolobho efunakalayo ukuthi kulungise imigwaqo yonke ithemba iyafika kuma $700 million. So kathesi imali esiyitholayo ayikafiki $700 million ukuthi sibe le-total rehabilitation yemigwaqo.
Kusukela ngoNhlolanja nyakenye, iCouncil yakoBulawayo yamanyana lenkampani ye-TTI Parking Solutions ukuhlawulisa abatshayeli ukupaka izimota enzikini yedolobho idola elilodwa leMelika, okuyinto engayamukelekanga ngoba abatshayeli labo somabhizimusi bethi kubulala amabhizimusi njalo kuyadla esambeni. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
S Singa angeni kusigaba esilandelayo sike sikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Ukraine libika ukuba lihlaselwe namhla ngele Russia esigabeni seDnipro. Abezindaba abeReuters babika ukuba ele Ukraine lithi lenelise ukuwisa ezinye indizamtshina zakwele Russia zohlobo lwama-drones. Abalayo kwele Sudan bakhangelelwe ukuba bazalandela izinqumo zokubeka phansi izikhali okwensuku eziyisikhombisa kusukela namuhla. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ibutho like lahlasela ekuseni namhla eKhartoum lisebenzisa indizamtshina ezithwala imibhobho emikhulu. Abomthetho bathi uhlupho lokusetshenziswa okungekho emthethweni kwamafutha okutshintsha umbala womuntu abe mhlophe nke solusabelele ilizwe lonke. Athi uhlupho lolu solusemaphandleni eZimbabwe ngesikhathi abezempilakahle bekhala ngokwehluleka ukwelapha abasebenzisa amafutha atshiyeneyo aguqula ijwabu lomuntu ngokuhamba kwesikhathi libe mnyamathu. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Vanengi abantu abasebenzisa amafutha atshiyeneyo agcotshwa ikakhulu ngabesifazana abafisa ukuba lejwabu elimhlophe. Kwesinye isikhathi imizamo yokuthi abantu bebe bahle ichiya belamaqhubu ebusweni njalo abanye bemnyama chu. Umnumzana Thaddeus Sibanda ohlala eVictoria Falls ngomunye wezimuli ezilondoloza izigulane ezehluleka ukusila izilonda ejwabini osekwehlulela bezempilakahle. USibanda uthi umzukulu wakhe oyintombazana owayeleminyaka eminingi egcoba amafutha agoqela Carolite, imovethi kanye le-epidem, kwathi dlwe kibo ububi bawo lapho sethe wehlelwa ingozi yokugwazwa kunyanga edluleyo osekuze kwafika namuhla inxeba lokhe lixhwatha.
Sasingathungeki sona isikini silikhona ukuthi kubambane izinyama. Sakhase sithwele nzima, sasixasa luza izimali eziningi. Uthi manje wanelimele kangaka linyazwe ngamambodlela abangane bakhe. Ezethungwa ngaphi manje? Sihambe sihambe esibhedlela kwathiwa umuntu wathungeki lo. Inyama lezi bezingasa.
Ubunzima lobu bucizelelwa ngudokotela Thabani Moyo okhokhela isabelo seMathebeleland North kuhlangothi lwezempilakahle olwe-epidemiology and disease control. Uthi ukugcoba lokhu kanye lokuhlaba ijekiseni yokutshintsha umbala ube mhlophe akulungelanga izigijimi zomzimba, ama-hormones kanye lejwabu. Wengeze njalo esithi uhlupho lolu lubangelwa yikuthi amaphilisi asethengiswa mahlayana loba nje ezilindweni zamabhasi.
So uma ungalimala ukuthi kuhile kwankhona, obviously it has to be difficult ngendaba yokuthini iskin sakho vele sesifragile khona ngokwakho.
Okunye njalo umoyo uthi kuyalimaza izinso kanye lesibindi ikakhulu kwabahlabayo. Umnumzana Kelvin Moyo omele izakhamizi kunhlanganiso yeVictoria Falls Combined Residents Association uveze ukuba abathengisa amafutha okutshintsha ijwabu bawathenga eZambia.
So siyaxwayisa kakhulu ukuthi abomthetho nxa bengaqinisa ukuthi ama-products la indlela zonke ezibuya ngawo eZimbabwe kusamele zivalwe in terms of making sure ukuthi i-product play ngaba limited ku-society. It means labakusebenzisayo abangeke bebe baningi. Njalo siyabe sesisiza umphakathi.
U-Senior Assistant Commissioner Paul Nyathi, isikhulumeli samapholisa eZimbabwe, uthi udubo lolu soluhlasele lasemaphandleni.
Akula indawo esingathi thina it is specific. Nxa senza ama-patrols, senza ama-stop and searches, siyathola ukuthi ama-drug lawa siyawathola endaweni eziningi.
Unyathi uthi ngensonto kubotshwe abantu abangamachumi ayisithupha lanhlanu 65 abathengisa amafutha la kanye lezidakamizwa kulandela ukusungulwa kohlelo olulesihloko esithi No to Dangerous Drugs and Illicit Substances. Ngaphansi kohlelo lolu sekubotshwe abedlula amakhulu ayisithupha lokhe umnyaka uqalileyo bemanyanela beMedicines Control Authority of Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa bathi bamangaliswa ngabezinhlanganiso ye-Operation Dudula labanye abathi bazotshengisela emigoqweni kusukana ezilandelayo besithi kumele abangalamaphepha aqondileyo bephume bephele kulelo lizwe. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kule South Africa.
Kulo umbiko obhodabhodayo emphakathini owethulwe Operation Dudula labanye, bathi sebekhathele ngabantu bokuza abahlala kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Bathi bazatshengisela emigwaqweni kunsukwana ezilandelayo, besithi ele South Africa kumele lilalele abakufisayo. Umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane ezim imbokodo unkosazana Victress Mathuthu uto kwethusayo ukuthi sebekubone kanenge ukutshengisela ofana nalokhu sekugcina sekuchaphakela ebantwini bonke ababuya kwamanye amazwe lalabo abaselizweni ngokusemthethweni.
Sicayisa ukuthi abantu bengasithathi kancane lesi sixwayiso. Siyazi ukuthi abantu bazathi hayi vele sihleli sixwayiswa njalo nje kuhlele ukuthiwa kasiphume isihambi, odlalo nje kuthiwa kasiphume isihambi. Sithi abomama bengasithathi kancane lesi sixwayiso. Ababona ukuthi ngalelo langa umuntu uvikelekile lezingane, kungathi umuntu angaxwaya kakhulu izindawo ezingathi zilabantu abanesihlekanyana abayisiqhuku. Umuntu ahambe ngokuqaphela lobe siye emsebenzini, abantu behambe beqaphele ekolo njengolwabo.
Isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi laye uthi bakhathazekile ngalesi sixwayiso.
Nxa kuyukuthi bakubona kuyukuthi kunabantu abanganawo amaphepha abangene elizweni laseSouth Africa ngokho semthethweni, zikhona ingatsha zomthetho ezimelana naloko. Kumele izikhalazo zabo baziqondise kulezo ngatsha, zibe yizo ezikhangelana nalolu daba. Lokhu okuqondana nabantu ngqo bethi bona yibo abazokwenza bathi bavala nelizwe akuncedi muntu.
Inhlanganiso ezithi zizatshengisela phandle kwamaofisi kamongameli Cyril Ramaphosa zigoqela e-Operation Dudula, Sisonke People's Forum lamabandla ezombusazwe asanda kubunjwa. Bathi ele South Africa seligcwele ngakho kalisela ndawo yokugcina abantu abaselizweni ngokungekho emthethweni. Obona ngokoko walokhu kutshengisela njalo ebona ngokuhanjiswa kwenhlelo zenhlanganiso yesisonke People's Forum umnumzana Freeman Bengu uthi kusukela mhlaka 1 Nhlangula bazalubhekisa emaofisini kaRamaphosa e-Union Buildings befuna into yonke imekhwimilili elizweni kukhulunywe ngokuthi kwenziwane ngabantu bokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni.
More than 35 organizations that's in South Africa, from grassroots, NPO, NGOs, political parties, we will be demanding ukuthi uCyril Ramaphosa comes out and answer us in regards to indaba yokuthi ama foreigners la agcwele la eSouth Africa uzoyenzani ngawo, ngoba sesimthumele ama memorandums abo abamaningi. Sizobe sihlezi lapho asisuki asiyindawo till uCyril Ramaphosa aphuma azosiaddressa, azositshela ukuthi uzoyenza njani indaba yama foreigners agcwele la eSouth Africa.
Ubengu uthi ababuyele emuva ngokuthi wonke oselizweni ngongekho emthethweni akaphume aphele.
Sasisho ukuthi wonke ama foreigners, sithi ama foreigners are illegal eSouth Africa, from Zimbabwe, from Nigeria, from Pakistani, from China, from India, from Europe, from America. Sifuna ukuthi wonke ahambe. Abantu abangekho emthethweni ukuthi babe la eSouth Africa, sifuna ukuthi baphume baphayele la eSouth Africa.
Sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli sikaRamaphosa obengaphenduli umakhalekhukhwini. Lobanje uhulumende ubengakaphawuli ngalo mlayezo ngesikhathi inhlanganiso Operation Dudula ihamba ixotsha abantu bokuza emsebenzini lesibhedlela. Umongameli Ramaphosa wathi akukho emthethweni lokhu, kodwa kufanele kubikelwe amapholisa kube yiwo athatha inyathelo nxa kukhona elizweni owephule umthetho. Lesi sixwayiso siza ngesikhathi izizalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili ezilamapemit eZimbabwe exemption permits sezitshela ukuthi ziphume ziphele elizweni nxa zingaphumelelanga ukuthola olunye uhlobo lwamaphemithi. Kusenjalo izalwane zeZimbabwe ikakhulu ezihlala elokishini leHammarskraal duze lePretoria zithi zikhathazekile ngemva kokuqhamuka komkhuhlane wekholera osubulele abantu abedlula ichumi kuleyo ndawo. Bathi balokwesabela ukuthi lo mkhuhlane wangena edolobheni lePretoria ugcine ususabalele ilizwe lonke. Melesuto 7 Johannesburg kwele South Africa ngiwuthuso Khumalo.
ULive Talk namhla sixoxa ngezomnotho ngesikhathi idola leZimbabwe lisiwa okumangalisayo, njalo lentengo yempahla etshiyeneyo ezikhuphuka elizweni. Singakagqibi uhlelo lwalo namhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Umiswa umhlangano webandla le-Citizens Coalition for Change okukhetha abazamela ibandla leli kukhetho oluzayo. Abathengisa imali bathi kabayisibo ababhidliza umnotho weZimbabwe. Bazonde okumangalisayo abantu kobulawayo ngemizamo yokukhuphula inhlawulo yokupaka izimota enzikini yedolobho leli. Sokulabantu abaningi emaphandleni eZimbabwe abasebenzisa amafutha okuzihluba ijwabu ebusweni. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com noma i-text message kunombolo ethi 1202-465-0318. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.